Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikumi 10/2017 makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hongu munhu paano kampena sakanzela anenge aine kwaakarerekera asi kana apinda mukanzu chatinenge takatarisira ndechekuti ngaachibate basa achimiririra munhu wese ndozvinotaurwa nebumbiro redu semutemo.
Sangano re-Election Resource Center rinoti makanzura haafaniri kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika.
Kuti economy ibudirire mari inofanira kutenderera inonzi circulation of money system mari yakafanana neblood yemunhu inofanira kutenderera in the body
Governor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vanoti kutumira matikitivha kuferefeta makambani asiri kuendesa mari kumabhanga kuri kubatsira
mambira akaita migwagwa yemumutasa ina kutombomira zvakanaka kunyanya mumutasa central taane makore nemakore tichichema kuburikidza kunyanya neinonzi jombe road unova mugwagwa unobatanidza penalonga shamu road kuuya kunopinda kuhonde valley
vagari vekumutasa central vochema-chema nemigwagwa yavo yavanoti haina kumira zvakanaka iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC mukuru wesangano reelection resource center vatawanda chimini vanoti sangano ravo rinogona kuzoguma raendesa kumatare dzimhosva mutungamiri wesangano reassociation of rural district councils vakila zivu richivabomera mhosva yekushandisa hofisi yavo zvisizo nekubuda mumapemanhau vachiti vachange vachishanda zvakasimba kutsvagira mutungamiri wenyika varobert mugabe rutsigiro musarudzo dzemuna 2018 Sangano re-Election Resource Center rinoti mashoko aya kutyora bumbiro remitemo. Hatina kukwanisa kubata vazivu kuti tinzwe divi ravo sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Asi mukuzeya nyaya iyi tabata vachimhini.
Zvataita kungoudza vacho vari kuzvita veAssociation of Rural Council vacho ivo machairpersons acho. Kuti tingovaudzewo kuti vazive kuti tirikuziva kuti zvavari kuita hazvisi pamutemo chekuti anga saka tiri kuvimba kuti ivo vachateerera vonoongororawo mutemo votiedza kutitsanangurira kuti zvauri kuita hazviri kubva pamutemo upi chechipiri tiri kudava tikaona zvichienderera tichiona kuti vari kuramba vachimbunyikidza vanhu kuti vaende kunonyoresa kuzovhota pachatanga kunyoreswa kuti vanhu vavhote kuitira kuti vanhu vagozovhotera bato rezvematongerwo enyika ravanoda ivo tichange tichizono kurukurawo zvakare nezimbabwe human rights commission kuti vaongorore kuti zviri kuitwa izvi hazvisi kutyora here kodzero dzevanhu tikaonawo zvanetsa zvakare tochikwanisawo kuzozviendesa kune vemitongo vemakotsi kuti vaongorore zvakare kana pachiwanikwa kunzi pane mhosva yavari kuita toti mitemo ngautore gwara rarinofanira kutora vacho vari pamberi vanofanira kunge vachitsangana nemutemo nekuti zvavari kuita sekuona kwatiri kuita hazvisi zvinhu zvakaenderana nemutemo wenyika yeZimbabwe
iro rinoti kudii bumbiro remutemo panyaya dzakadai
rinoti kana wange wapinzwa muhofisi yehurumende haufaniri kunge uchibata basa uchiratidza kwawakarerekera nezvinyaya dzemuzvematongerwo enyika unofanira kunge wakamirira vanhu vese ichitaridzawo zvakare kuti vanhu vemuZimbabwe hatina kufanana tese hatidi zvakafanana saka pakazobuda kuti vacho vanotitungamirira vari mumapazi ehurumende vava kuda kutiudza wekuti tivhotere hazvisisina kuwirirana neatingati maprinciples governance ari constitution ma principles ekuti vanopuwa mabasa iwawo hafanira kunge vaine kwavakarerekera hongu munhu paano campaigna sa councillor anenge aine kwaakarerekera asi kana apinda mukanzuro chatinenge takatarisira ndechekuti ngaachibate basa achimiririra munhu wese ndozvinotaurwa nebumbiro redu remutemo
mukuru wesangano reelection resource center vatawanda chimini vari parunare muHarare Mumwe wechidiki vari kuuya kuAmerica nemusi wechina svondo rino pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship vaTimothy Musenga avo vanova muridzi wechikoro cheBright Future College ukadoma vanoti vari kutarisira kudzidza zvakawanda zvichavabatsira kusimudzira udzamu hwedzidzo kuchikoro chavo. Chirongwa cheMandela Washington Fellowship chakaparurwa mugore ra2010 nevaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama. Ngatinzwei hurukuro yaita vaMusenga naNtungamiri Nkomo weStudio 7.
Ndiri kunzwa kufara zvikuru pakupinda muchirongwa ichi. Ndinotarisira kuti ndinge ndichisangana nemamwe maentrepreneurs ari kubva kuno kuAfrica uyezve nekunoonawo zvinhu zviri kuitwa kuAmerica tichitora maideas iwawo tichizomauyisa kuno tadzoka kumabusiness edu.
Uko muri kuita nezvei basa renyu nderei?
Ndine chikoro kuKadoma. Chinonzi Bright Future College tine system yataka introduce kuti tinge tichibatsira vana tichiuyisa imwe inonzi yo blended learning saka vanodzidza vachishandisa mamadzidzo atinoita kumagovernment schools but ivo vane advantage yekuti vanenge vachikwanisa kushandisa internet saka idea iripo pane zvatirikuita ndeyekuti tinge tichi broaden access to education kuti vana vese vakwanise kuwana dzidzo vakwanise kuparticipata mufundo vachibatsirikana zvikuru tine vana 350 uyezve tinopa maacademic studies tinofocusa neform 1 up to form 6 uyezve tinenge tichidzidzisa vana tichivapa maskills ekuti vakwanise kubatsirikana muupenyu hwavo vachizofamba kubva kune zvedzidzo uyezve kuti vakwanise kurarama munharaunda yavanenge vari vachiita zvinhu zvakasiyana siyana
zvii zvakaita kuti muwanikwe muchitanga chikoro ichi
ndakakurudzirwa nenyaya yezvaiitika munharaunda mandinobva muKadoma pane munonzi Murimuka vana vakawanda takaona kuti vanga vasina mukana kuti vange vachienda kuchikoro nekuda kwokuti kuzvikoro zvehurumende vamwe vacho vanga vasina mari dzekuti vakwanise kunge vachienda ikoko
zvii zvamuri kutarisira kuti munge muchidzidza kunoku kuAmerica zvichamubatsira pakusimudzira chikoro chenyu kana madzoka kuZimbabwe
chandokunyanya kutarisira kudzidza kuti ndizvo zvichizokwanisa kuzobatsira chikoro changu kunoku tinoda kuti tione kuti tingashandisa sei technology because vana vedu iko zvino vakawanda vanoshandisa technology asi kuti tinge tichizoiapplya nawo kuti iende kueducation panga pane gepo munyika medu
vaTimothy Musenga ndemumwe wechidiki vari kuuya kuAmerica svondo rino pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship uye ndiwo muridzi weBright Future College ukadoma vanga vachitaura naNtungamiri Nkomo weStudio 7 Muchirongwa chedu chatinotarisa nenyaya dzezveupfumi nasi tine hurukuro naGovernor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya nezvemamiriro akaita nyaya yemari munyika. Vanhu vakawanda vari kurara panze pemabhanga vachitsvaga mari iyo iri kushomeka. RBZ yakamboti zvimwe zviri kupa kuti dambudziko iri rikure inyaya yekuti vezvitoro havasi kuendesa mari kumabhanga. Izvi zvakapa kuti bhanga iri ritume chikwata chematikitivha kunoferefeta vezvitoro ava. Tabvunza vamangudya kuti zvekutumira matikitivha izvi zviri kubatsira here.
Sure, pane improvement yekuti izvo matraders edu amwe vainga vasingabhengi mari takakurudzira kuti ngavhure maaccounts avo amwe kubva 2009 ainga asina kana bank account vaingotora cash vochengeta votenga necash mari yobva yabva musystem kuti economy ibudirire mari inofanira kutenderera inonzi circulation of money musystem mari yakafanana neblood remunhu rinofanira kutenderera in the body of an individual blood rakasaka kutenderera mumwiri munhu are surviving, and so is the same in the Mari, Marifa Kutendera, system in the economy, Kutimika, those know the growth in Nika, so that end of the day, you know, the rest of circulation, Munika, Kutimari, Fambezakanaka. Kuchingawa, Yapua, deposta, Kanatenga, Zokokuna trader, Tredaka Benga. Maria chai chai zvidzidroya ngwana namwe munonga shanda mu employee of company Maria utenga zvino zvema tender size zvo ndinonzi circulation of money saka yes we are happy kuti the positive growth in the deposits but it looks some way so kuti nga Zimbabwe let's work together as a country so that is our economy can continue to expand. We are quite happy kuti on account of good agricultural outturn ne good or bound ye mining sector yedu, we have seen the growth of the economy that irikuite zvakanaka. So let's want to maintain that momentum by pushing forward with the agenda yekuti mari iite circulation kuti nyaya yeZimbabwe kana ichingobudirira and we go forward with the economy.
Vamwe vanenge vangu vakuchema-chema kuti vakuona mabond notes aya kunze kwenyika uko kunana South Africa, kunana Zambia uko. Muri kumboongororawo here kuti zviri kufamba sei achitengeserwa vanhu vanenge vaida kuuya kuZimbabwe.
Izvo kuti vanhu vanotengese mari kutsvake mari ka. It shows that we are putting our effort but it's wrong. Tofa kutsvake mabusinesses ekushanda to produce magoods and services ekuzotengesa nemari yacho. Na takatengese mari kutsvake mari ka. Hatizi maberu change ka. Unofa kwa uri beru change ka kuti uri bank kuti uite able to have a business kutengese mari. Vamwe vanhu vose anofa kuita ma business akanaka. So the bottom line in Zimbabwe is that we need to increase production, productivity. So it means we need to have investment policies that are conducive for investment for both domestic and foreign investment so that our companies, our firms, our industry can revive once again. So if we do that, it means that there are more jobs for people, then people will now go away from selling money to selling goods and services.
Governor of Reserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangujga, vari paRunare muHarare. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nasi tiri kuita hurukuro nava Trevor Saruwaka nengo MDCT inomirira Mutasa Central mudare reParamende. VaSaruwaka vari kuchema-chema nemamiriro akaita migwagwa munharaunda yavo. Mukuziya nyaya iyi tavabata kuti tinzwe zvizere.
Mamiriro akaita migwagwa yemumutasa haina kutombomira zvakanaka. Kunyanya mumutasa Central taane makore nemakore tichichema. Kuburikidza kunyanya neinonzi Jombe Road unova mugwagwa unobatanidza Penalonga Shamu Road kuuya kunopinda kuHonde Valley. Pane 34 kilometers dzedust road along Jombe Road ipo pakanyanya kuipa. Zozoita 10 kilometers unobva panonzi paShamu kuuya paHatsomba. Uyu mugwagwa mukuru unoshandiswa kunyanya nemarori anenge akatakura matanda achibva kuDansinen kuenda kuWatro Company. Zozoita mumwe mugwagwa mukuru unobatanidza Makoni nemutasa district unonzi Sherukuru Road. Hauchatombofambike zvachose. Wekupedzisira vatri kunyanya vachema nezvavo iBonda Road. Pane chimwe chikamu che4 kilometers chatakatopasa rekuti nhodo nekuti mapoto acho akanyanya kutsinhana ari pedyo nepedyo zvekuti zvinoita semunhu ari kutamba nhodo dzemakomba dziya. Saka ndiyo migwagwa yatiri kuti dai vakuru vemigwagwa vambotitarisirawo nzvimbo iyi yagadziriswa.
Ko ndiani anofanira kunge achigadzira migwagwa iyi?
Ya migwagwa inogadzirwa nemapazi. Kati muZimbabwe mune maauthority matatu. Imwe migwagwa inogadzirwa newecouncil. Ndiyo migwagwa midiki inopinda muzvikoro, inopinda mumavillage. Kozoitawo migwagwa mikuru nechepakati nepakati inogadzirwa neweDDF. Kozoita mihombe inogadzirwa neweminister of transport. Chishandisa mari dzezinara. Saka ndingangoti migwagwa yatiri kunyanya kuchema nezvayo Jombe Road neminister of transport ndo vanofanira kunge vachiigadzira. Mugwagwa watinotarisira kuti vanofanira kunge vane tara nekuti mugwagwa mukuru chaizvo. Ungori nemu 34 kilometers dzawo ungori nemukati megomo mune about 5 kilometers dzetard road zvokuti kungunyemudzwa waitwa mhuri yenzvimbo iyoyo vaifanira kunge vaongororwa tara wese. Kwozoita mugwagwa weSherukuru newe DDF pamwechete Bonda Road ndewe Minister of Transport. Samigwagwa yese kupedzira kwazvo zviri mumaoko mehurumende because nyangwe DDF nyangwe Minister of Transport zvese zvino reporta kuna minister Wajora Mugumbo. Ndewe minister anoona nezvemigwagwa. Saka ndivo vanofanira kugadzira migwagwa iyi.
Asi nekuti migwagwa haina kugadzirwa zvakanaka iri kukonzera matambudziko api kuvagari vemunharaunda yenyu?
Blessing inakada kuzivisa kuti mugwagwa kana usina kumira zvakanaka une matambudziko mazhinji. Tikatanga kune varidzi vedzimotika kufamba pamugwagwa wakafa zvinokonzera kuti mota dzavo dzitadze kurarama kwenguva refu kuti dzinenge dzichifa suspension dzinenge dzichifa matai kozoti kune vanonge vachitakurwa vanoshandisa dzimota kufamba vachibhadhara. Mutengo wavanobhadhara pane rodhi yakashata unowedzerwa. Panzvimbo pekuti wabhadhare ma50 cents mumwe migwagwa yakubhadharwa $2 semuenzaniso kuti kubva paDC kuenda paBonda wakangoreba 18 kilometers chete asi panobhadharwa $2 ukazvienzanisa nekuHarare kuti kubva kuchitungudza it's 22 kilometers but it's only 50 cents. Pakunana budiro paonana mabvuku masame distance asi nekuti mugwagwa wakashata iri kubva yawedzerwa mari yacho zvakanyanya. Mumwe muenzaniso uri nyore ndekuti kubva paDC kuenda kwaMutare it's 55 kilometers munhu anobhadhara $2 kozoti 18 kilometers munobhadhara zvakare $2. Saka apo kune vanhu vanenge vachishandira migwagwa vanodhurirwa. Chimwe zvake dzakare chinokonzera sava mugwagwa wakashata itsaona. Mugogo kana wakaipa une mukana mukuru wekukonzera tsaona.
Ko makambotaurawo here negurukota rinoona nezvezvivakwa nemigwagwa iyi ivo vagumbo?
Blessing ndanyora zvetsamba gore rimwe narimwe ndinotonyora tsamba gore richitanga nepakati pegore ndichivatondedza kuti migwagwa yedu igadzirwo. Asi inondirwadza Blessing ndechekuti mudunhu redu remaMutasa mune magiredha maviri rezinara nerimwe rakatengwa nerekamba. Saka zvange zvichiitika kubva gore ra2013 ndezvekuti chimwe chigiredha chinenge chichishanda migwagwa yekuMutasa North kunova kunewo nhengo yezanup f ndo inomirira dunhu iro. Chimwe chigiredha chinenge chichishanda chibva kuMutasa South kune imwe nhengo yezanup f zvichinzi zviri kushanda kuti zviuye kuzopedzisira kusangana kuMutasa Central. Pazvinenge zvakungosvika kumiganhu yeMutasa Central zvinova zvanzi zvafa.
VaTrevor Saruwaka inhengo yemDCT inomirira Mutasa Central mudare reparamende kumanikaland vanga vari parunare kwaMutasa kwakare. Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro nemumwe mudzimai wechidiki aimbova iye mutapi wenhau asi pari zvino ave muCanada umo ari kuita mabasa ekubatsira madzimai nevanasikana. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu titsananguriwo kuti ndimi ani uyezve sangano renyu rinonzii rinoita nezvei.
Pazvita zvenyu inini ndonzi Sharon Njovo ndoshandira organization inonzi ADRA Canada. ADRA Canada iorganization iri kuCanada inoshanda nezvekubatsira vanhu vari mudeveloping countries.
Nyika dzamunoshanda nadzo idzi dzinosanganisirawo Zimbabwe here?
Hongu dzinosanganisira Zimbabwe. ADRA inoshanda munyika dzinosvika 130. Inoshanda mumaprojects anobata development, kudzidza kwevana, hutano, tinoresponda uye zvakare kana paitika madisaster. Pari zvino hatina project yatiri kushanda tiri kuZimbabwe asi kune sangano ratinobatsira sana naro rinonzi ADRA Zimbabwe. MaADRA inetwork yema organizations Church ye Seventh Day Adventist Church.
Mungati imi zvii zvamuri kuona zvingange zviri kunyanyotambudza nyika dzakadai seZimbabwe mumabasa amuri kubata?
Inyaya yepoverty, nyaya yekushaya. Ndo panobvira matambudziko akawanda. Pakushaya ipapo vana vanotadza kuenda kuchikoro. Pakushaya ipapo vanhu vanotadza kwanisa kuti vazvirapise kana varwara vanotadza kana kudzivirira zvimwe zvirwere. Saka pakushaya ipapo ndopanotangira maproblems akawanda.
Imi mataura kuti sangano renyu riri pasi pekereke ye Seventh Day Adventist. Saka munobatsira vanhu vari muchitendero chenyu vega here kana kuti muri kushanda nemunhu wese?
Aiwa kwete, tinobatsira vanhu vese. Kana takubatsira hatisarudzi chitendero, tinobatsira, tinoshanda kana kuAfghanistan, kune mamoslem, kune vasinganamate vanonamata, kana tichibatsira vanhu hatisarudzi.
Zvii zvamungati imi sechizvarwa cheZimbabwe muri imomo muCanada zvamadzidza zvamuchafungawo kuti zvingapakurirwe kunyika dzakadai seZimbabwe?
Pari zvino inini ndiri kutungamira project inonzi Embrace. Embrace iproject inobatsira madzimai vakazvitakura panguva yekuzvitakura nepavanobatsirwa uyezve nekubatsira vana vavo. Takaona kuti madzimai vanofa kana vakazvitakura even kana vakubatsirwa uyezve nevana vavo vanoshayikwawo zvakare. Takaona kuti zvikonzero zvakanyanya, zvikonzero zvinogona kudzivirirwa kana vanhu vadzidziswa, kana vanhu vapuhwa rubatsiro, kana manesi anovabatsira, kana vapuhwa equipment yakakwana, kana tavakazvipatara nezvakangodaro daro. Saka tiri kushanda pare zvino kunyanya kuda kudzivirira kushayikwa kwemadzimai because of my pregnancy nemadelivery uyezve nekushayikwa kwevana vasati vasvika age 5 because pazuva pasipano panoshayikwa vana 16,000 under 5 children vanofa every day and most of those deaths dzinogona kudzivirirwa.
Imi semudzimai, chii chakaita kuti mufunge kupinda mubasa ramuri kubata iri muri muCanada?
Ndakatanga kusenza ndiri mutapi wenhau ndiri kuZimbabwe and ndaifamba pane nzvimbo dzakawanda muZimbabwe kunyanya kumatebeleland. Kunyanya time yatakatanga kuona nezvenyaya yeHIV AIDS, ndichiona vana vadiki kunzvimbo dzakaita sana Plumtree vanenge vachibva kuBotswana vakazvitakura and then because of nyaya yehutachiwana vaibva vashaya during pregnancy nekubatsirwa ipapo. Saka zvakandinetsa izvozvo and ndakati ndoda kubatsira not only kuti ndingoreporta nezvazvo.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Sharon Njovo kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Zvinotochienda kuna Jonga Kandemira achitipa chirongwa upenyu hwedu our lives.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotaura zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemira ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro namukoma Andy Zimunya vaishanda na Pastor Paul Sanyangore vanotungamira Church ye Victory World International Ministries. Mukoma Andy Zimunya vabuda pachena vachitaura kuti ose mapipi aitaurwa kunza aitwa na Pastor Sanyangore hasi chokwadi ndeyekubira vanhu. Studio 7 yaedza kuti tibate Pastor Sanyangore tinzwe divi ravo asi hatisi kukwanisa kuvabata panhare mbozha yavari kushandisa. Mukoma Andy, tiri kuona muri kubuda pachena muchitaura pamusoro pemashandira anoita Pastor Sanyangore. Mungatudzawo kuti zvakamira sei?
Chekutanga ndechekuti Pastor Sanyangore is my cousin brother and takakura tese ndokubva pavakatanga ministry yavo taiita basa ramwari. But muchinamata muri mukereke pane paunosvika paunonzwa kuti ini ndakatendeuka ndega. Handa kutendeswa nemunhu, mweya wangu ndakanzwa kuti ini ndakuda kugamuchira Jesu ndiri ndega. Mweya wako iwoyo pane paunotanga kuona kuti zvinhu zvatiri kuita muchechi munomu zvina mwari here kana kuti hazvina mwari, even despite kuti munhu ari kutungamirira ndiani wako. So inini I got to a point yekuti ndanga ndakuita mibvunzo yakawanda according to what my brother
zvavaiita. Information yekuprofita even zvakafanira kuti yakabuda kunze Heaven Online. There's never a thing like that. Paraitoita Heaven Online on the Heaven Online. Vaito 7 is a phone yangu inini yandakatobata right now that day. And the phone yangu yanga iri turi off. Mukadzi wavaiti ndiri kuprofita vanga vatombomuprofita kakatokechi 3 vachimuprofita. Paipa paida kutsvagwa footage yekusapa TV yekuti zviende mbiri, zviende mileage. Saka zvakatoita vanhu zvezvaika ndo zvavaitoda. Mukoma wangu munhu wekuti anoda fame nekuda kukurumidza kuita mari. Some other time ago, pane murume akatorwa zvechitsotsi kubva kuPhD. That guy ndobva auya anga ine mota yake inonzi Amarok. Achisvika so ndobva aisirwa tsono pasi pemota yake pasi pemota yake neinjini. Time yanga akuprofitwa napasasa yangori. Pasasa yangu ndobva achitanga kumudza kuti ndaye ndiri kuona pasi pemota yako yauya nayo ine tsono yakadai 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 yakadai. Munhu iyeye he came with his truck. Saka ndirwadza ndechekuona munhu achirwadziwa asiya truck rake. Zviri zvinhu zvekunyepa. Murunzisa. Saka zvinhu zvekuti zvinhu zvezvitika takawandisa zvekuti iwe unongoshitedza mubvunzo kuti what is happening.
Sei zvakakutorerai nguva yakareba kuti munge muchizobuda pachena nhasi? Hakusi kuti pane pamatadza kuwirirana here napasta Sanyangori?
Kutadza kuwirirana mukomaka mukoma wangu as I said before. Tichibva tiri vadiki taingotadza kuwirirana towirirana totadza kuwirirana towirirana zvekutadza kuwirirana mugariro pamukoma nemunyinyini. I see issue yekutadza kuwirirana iissue yekuenda kudenga. Ndinzisa zvokuti inini ndiri ndegaka ndinosvika pandinozvibvunza kuti musandichaenda kudenga ini ndichaenda denga raSanyangori kana ndichaenda denga raJehovha rekuti uchatanga kubvunza kuti zvinhu zvamaiita zvinewongo usingazvionere kuti maibira vanhu maitsotsa vanhu. Do you know a lot of people they cry achipura for information inenda achichema so misodzo wakabata mai kuchiti yes papa unongochizwa kuti this is not good but masemo yekunongoti this is not right. So to me, inini, it's all about my soul in it. It's all about me repenting to God, saying I need deliverance, I need to be born again. Zvino izvi, I don't think it will go well with me. Zvakafanira kuti nyaya yekunzi vakafamba pamusoro pemvura. It never happened. He's in competition with a lot of men of God.
Asi imi maiwanawo cheuviri here kubva mabasa ose iyaya?
Hapana chataito wana. Actually vanhu vakatomukomberedza vanotatika mukomberedza inini amangesi nevamwe vese vakamukomberedza. Mukauya kuZimbabwe munhu waMwari munorwadziwa nonzwa pitini. Marombe ekupedzisira vanhu vakakombedza Sanyangori. Marombe ekupedzisira. Including iye wacho. Including iye wacho. Zvinhu zvaanotora zvevanhu zvemazve zvekutora nechitsotsi nechiri. Unozocheka after 2 months, after 3 months, chaenda chatorwa. After 2 months, 3 months, chaenda chatorwa. Ane kusina chinhu.
Saka iye zvino izvi mune imwe kereke yamaakupinda here kwekuti makasvikoreurira mabasa esa?
This is maybe a week ago. I'm just trying to settle my mind, even my security. I'm getting threats from this and this, so I'm not trusting anyone. So right now I'm not in a position to do that. In a time, just don't see the target. But right now, I'm doing for Mumba, Pampa Nugar, and Bushing, and we end up. So I'm not even Buddha judge and proving it. Buddha, I can't do anything right now.
Ko kana muchizvichikira upenyu hwenyu maka mangara here kumapurisa.
Ndoda ndoti life andurama ndeyekutika kuti ndiende pa police chapter. I'm no andikuto chika kuti ndichitofamba kozi munhu wesatoziva kuti anogona kuenda dzika yakadai anogona nzira yakadai. But right now nditori ine plan yekuti ndoita sei kuti ndi report this case pasina kutobuda kuri kutonetsa because I'm getting so many threats makoza ndikurisera ma private mamwe acho mari. Just weird. Life andurama for the past 4 days just weird.
Aiwa tinokutendai zvikuru mukoma endi nekuwana mukana wekutaura nesu nekuziviswa vana vaZimbabwe mamiriro akaita kunze uku.
Well, thank you so much.
Manga makateerera kuna mukoma endi Zimunya vaishanda napastor Paul Sanyangore kuchechi Victory World International Ministries muchirongwa chenyu upenyu hwedu chirongwa ichie munochiunzirwa neni Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai mwaka Blessing Zulu.
Tinotenda Jonga sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Sangano reElection Resource Center rinoti makanzura haafaniri kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika. Gavhna weRBZ Dr. John Mangudya vanoti kutumira matikitivha kuferefeta makambani asiri kuendesa mari kumabhanga kuri kubatsira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu tiri muWashington DC ndichiti murari zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzechindebele.